United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 8/2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi yewandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi rezinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvepamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira kuenda pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri pamwedzi, kana kuti Zimbabwean dollars 6,242,051.65 kubva pamadhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu, kana kuti $3,628,994.20 mumwedzi wazvita. Izvi zvinonzi zvakanyanya kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, kana kuti Komaliso Zimbabwe, vaRejoice Ngwenya vanoti izvi zvichabata vashandi zvakanyanya, zvikuru avo vanotambira mihoro yavo nemadhora emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi ndechekuti Zimbabwe dhora rakapazwa kana kuparadziwa neUSA, nekuti holiday yakati yapera USA rakatanga kutsvagwa vana vacho, vanhu vachibhadharira maschool fees, vamwe vachitenga matiketi endege vokuenda kuzvikoro. Saka zvakaisa dhora padhimandi, ndo zvakazoita kuti mutengo weUnited States dhora uchinzwa zimbond ukwirire. Saka kukwirira kunoita bond chienzaniswa nezimudhora ndo zvinokwidza mitengo, nekuti so bhizinesi kana vakunoreplacea maproducts avo vanenge vakutsvaga mabhondi akati wandei, mitengo yacho yokwidza kune vanotenga.
Tiri kuona kuti vezvitoro vakawanda vari kutengesa zvitengeswa zvavo nedhora rekuAmerica. Sei mitengo iri kuzopegwa kana vaakuita zvavari kuita izvi iri mumadhora emunyika?
Aiwa, kana kuti pane kubvumirana kuripo mumarket kwatinoti tacit market agreement, kuti kana uchitenga zvinhu uchireplace stock yako nemaUnited States dollars, kana wakuita costing nepricing unenge wakupraisa nemaUnited States dollars, dambudziko nderekuti rate yatinozopuwa nekumabhenki iyo inonziyo market rate, bank rate, haichafambirani nezvinodiwa nevanotenga for cost of replacement. Saka tingatoti panotiwana nemaprice distortions, mihoro yevanhu ainenge isingakwiri, nekuti mueconomics minina kuwedzera mawages nemaminimum wages ndo zvinokwidza mitengo yezvinhu. Saka ndofunga hurumende inongoti hatidi kukwidza mitengo yezvinhu, tida tione tikana takadepresa mihoro, vanotengesawo vacharwadziwa nokuchengeta zvinhu, mitengo yoroga kukwira. Asi hazvidaro muZimbabwe, nekuti inflation yedu inodriviwa neus dollar.
Pane zvamungaona here zvingaitika kutseketudzawo mihoro yevashandi kuti ifambirane nemitengo yezvinhu?
Tinonzwa matrade union vachitaura vachiti deni hurumende yadzokera kuna 2009 vashandi vachibhadharwa base salary yavo nemaUnited States dollars. Icho chiri chokwadi. Yorude hurumende yakwanisa kuti yopinza maroyalties ese avanisa vati tiri emining nechidzima minerals. Maroyalties acho opinzwa mumihoro yevashandi vehurumende kana vashandi vese. Nekuti kana vachivabhadhara nemazimdola vanenge vakunochinja mazimdola mublack market kuti vawane maus dollar. Saka chandingangorekomenda ndekuti dini hurumende yakonsida mabase wages.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaFanuel Gona vachitaura parunhare naTabo Kanxube weStudio 7 vari kuHarare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 vabayiwa nhomba yekorera kubva zvakaparurwa chirongwa ichi musi wa29 ndira. Kwagutu kumasvingo vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59,000 vanonzi hakuna munhu ati akanganiswa nenhomba iyi. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi yechirwere ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Ndinoona kunge mafambisirwo ari kuitwa kupa vanhu nhomba yekorera ane hurongwa hunenge hwatingati huri sound in terms of kutargeta mahotspots kana kunyanya kuunganira kumahotspot. Uyezve nyaya yokuti vari kuenda dzimba nedzimba instead of kuunganidza vanhu panzvimbo imwe chete. Zvinhu zviri scientific zvichabatsira kuti chirwere chekorera chisaramba chichipararira mumahotspots imomo mavanenge vasvika. Asi izve sezviri kutaurwa neWorld Health Organization, cholera outbreak hazvireve kuti yapera nokuti vanhu vabayiwa nhomba. Chinofanira kuitwa ndechekuti hurumende ngaichiita zvekuti vanhu vawane mvura yakachena nguva dzese, vawane mvura yakachena yokunwa neyokubikisa nekugezesa nezvimwe zvakadaro munzvimbo dzese dzeZimbabwe. Uyezve iyi yekupa vanhu nhomba it's a short to medium term solution.
Ndechipi chirongwa chinofanirwa kushandiswa chinogona kubatsira kwenguva refu?
Long term solution ndeyekuti nyika yese zvayo yeZimbabwe kupi nekupi zvako vanhu varambe vachiwana mvura yakachena uye vachiita zvine utsanana kuimprova mazvimbuzi nekutizve kuve nemvura inorana inowanikwa mumatepi yakachena. Izvi ndo zvichaita kuti korera isacharamba ichipararira muZimbabwe gore negore. Endi zvinoda izvo investment yakakura chose in terms of water infrastructure.
Dr. Ranga, munofungei nebasa rekurwisa cholera raitwa nehurumende kusvika pari zvino?
Ndinoona matanha avaita iye zvino achibatsira for the short term and I'm glad they're excited nemaresults avari kuona. I think it's still too early to say that this will work unless they are able to cover the whole country very quickly. Asi matanha vari kutora iye zvino ngavarambe vachidaro.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare ku North Carolina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akafanana nere Amnesty International atambira nomufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wokutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo achiti unombunyikidza kodzero yokurarama kweva nenge vatorerwa mutongo uyu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Nezoro makurukota ehurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko vaJen van Muswere vakazivisa kuti matano akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances.
Makurukota ehurumende akawirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavasapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mujeri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, Muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaafara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanha kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tichamise chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozogumisira dzava papo. Tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhilivha munyaya iyoyoti pachirungu an eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo, mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno, mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wechikona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwedzi mitatu oya yakadaro. Sezvo taane kuwirirana kuti parlamende kubvuma, government ikubvuma, tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemwedzi mishoma yekudi iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore 21, 21 years, nemakore 90, 70 years. Madzimai, kunyange vari mhondi, havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiyo yedzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika iyi ichiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Rimwe sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU raendesa tsamba kuparamende richinyunyuta nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro paBulawayo Polytechnic College pamwe nekurambidzwa kwevadzidzi kubhadhara mari idzi nemari yemunyika. Mwedzi wapera, dare repamusoro reHigh Court rakamisa chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete. kuti mushure mekunge chaendeswa kudare nemumwe wevadzidzi vepachikoro ichi. Munyori anoona nezvemutemo muzinasu vafanira kugona vakudza Studio 7 kuti vakaedza kutaura nevakuru vepaBulawayo Polytechnic asi hapana kuwirirana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Muruvira sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi. Asi vakamboti vabereki vanofanira kubhadhara mari yakati wandei kuti vana vadzidze zvakanaka vaine zvikwanisiro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTavo Kanxuye weStudio 7 navaFanuel Gona.
Taya hombe inaita kuti tikwanise kunge tichienda kupariyamendi inyaya yezvitemo zvevadzidzi vari kupokana nefeedstructure yakabuditswa nehurumende mumasvondo apfuura.
Feedstructure iyi yanga yakamira sei?
Mari yekubhadhara zvidzidzo yakauya yakakwira. Ine also unjustifiable if at the same time the feedstructure is managed toward sections 75. Inotaura kuti mwana wese wemunyika yeZimbabwe ane kodzero yekuwana dzidzo, uyezve dzidzo iyi inofanira kunge iri affordable and accessible.
Parliamenti yagamuchira here tsamba iyi uyezve ndezvipi zvamakatarisira kuti zvinge zvichiitwa mushure mekugamuchira kwetsamba iyi?
Sezvo nyika yeZimbabwe iri democratic country, tine shuviro nekutenda kuti hurumende ichava nekuchengetedza kodzero dzevadzidzi vemunyika yeZimbabwe.
Tiri kuona kuti High Court mumasondo apera yakarambidza Harare Poly kuti inge ichibhadharisa mari dzechikoro nemaUS dollars chete. Izvi zvichiri kuenderera mberi sei kuma mumakoreji?
Mastudenti mazhinji epaBulawayo Poly vanoziva kuti pese pavaiine takorinti neadhimini vaiudzwa zvinhu zviri different, but the bottom line ndeyekuti vanga vadzidzi vanose vakabhadhara nemari RTG vanofanira kutangidza zvakare kuti vakwanise kunge vachibhadhara nemari yekuzi. Tikakonza kuti aloya kuti tiengeje nevaadhimini aya maautorities emainstitutions aya vari kutanga kudziramba kuti hano isusi tiri kungotendera mari yemuno chete, chero mari yekunze uyu anoti forcing a certain amount. Kati tichingobva mastudents obva vatara achichema kuti vatanga zvakare vari kutiti bhadharai maUSD kana muchida kuti muve accepted by institution.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vafanira kugona vachitaura parunare naTabo Kanxuye weStudio 7 vari kuHarare.
Urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende bele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sepa Studio 7 yapo, mamuka sepa Studio 7 yapo. Ndudungu pangu mwono wangu nginye kudu kuchinja nyizu kwa mwa kuito. Zema kuseni mwati mwatora zvizvino nga zvaka mambile zvizvino zvaka ita bati mwaku kwa zana meyadu kumemesha kuno kubigozi. Ndo nyusu zano tutera pa mwaku wanzi chirungu. Mwaura ya na gogo edo. Mwaura ya mwanga watu chinje ipo papu. Ana gogo edo na nasi ukuru ndo nyusu zanya so tutere roze chisho na ichi. Chino chirungu cha mwaso pinze icha. Mwaura ya wabereki wedu. Anyway, atinga ziti nga itu wasi. Asitanguli tito ono ushidi saizu.
Ndini jangu ulake ndutande pasa papi kapo. Ndine chichemo kuna vachamisa apa. Vachamisa vakumidza kuumba bato rimwe. Ndinoda sekuti vamhanya sterekuzvuzo. Vachiri vanokumba futi richangopwanyika mapanyika yata mamwe mapato. Ngavambogara pasi vamboona kuti voita plani ipi vasati vatanga bato rimwe. kavambo utanga wa garapasi, wamanya kumusa ni batu, vambo garapasi, shawo kwa sabu tuita ijeri, utauri ya wanu, mamiri ya shukaita, mamiri, mabudi ya waita, nukuti waru kurongi ijeti. Washa tanga wa vrabu, ime party, because ijeri so, sanu pia finika kama hata alisa, mtu wangu iti, apada kwa wano shika pute, ni wangu panywa, kisha tashika kana kuma election ya nutewira, kavambo mmina kumita shu party, vambo garapasi, vambo ungurodi, utanga ili, uitanga si party ajo.
Wanu ya studio hapo. Wana mkoma atanunuka wande. Nana bracing, nana mkoma ifanza. Nyaya wa mtuangwa, musiku iburita sei. Musiku iburita sei, nyaya wa mtuangwa. Tinongona, shukaitika kwa wacha misa mno maanya chaisu. Nyaya wacha misa ya mtuangwa ya musiku iburita ngeiko. Musiku iburita sei, uzika kwa kata basa, musiku utaura ngei. Sei musiku utaura nesu azo. Taura inya zese. Sisi amutara uti mutara zvijekere amuna saidi amakaririkira.
Dongo onesawo panyaya muri kutaura yekuti mamainzi anouraisa vanhu achidini. Mamainzi azere wose ruzhinji ndevanhu ivavo vezano. Saka hapana anogona kukondrora kuti kwanzi vasachere kana kudii, kungotaura vokufadza vanhu vanenge vari kunze kuti vanhu vati vane zvavari kuita pasina zviri kuitika. Ndoda kutaurawo nenyaya iri kuitwa nemachina. Zvinogobetserei kuti muri kuti vanhu kana vachida kuvhotegwa vanhu vezano ava ndobva kushurugu ko shurugu ibotere kwarose rangori makomba izvozvi vanhu vaichera vachinzi vavhotere zano vaichera vachera pose pose izvozvi hapana vhiki vadzingwa vose vanhu ivavo pari kutorwa nemachina muchiti migodhi yachona manje yakakanganisika haitenderi kupinda vanhu asi machina ari kuitora manje. Saka zvinogobetserei kuti vapedza kuvhoterwa vodzinga vanhu. Havashandi vanhu havaite sei, vaakudzingwa, vaakutanga kuba mukaenda kunzvimbo inonzi Shurugwi, voterekwa izvozvi. Muchiona ramakomba rangu igomo rapera raparadzwa pose pose izvozvi.
Uyezve life talk yenyu iyo, life talk. Kana mati muri kutaura nezvachakati, musoro wenyaya iyoyo wamaisa. Ndiwo ngaufambwe nawo kusvika maminitsi waya apera nekuti nyaya dzacho dzamuri kutaura hakuna kwadzinopedzisira dzasvika ende hatina zvatinonzwisisa pazviri. Saka mukadzitaura dzikataurwa kusvika dzapera tinonzwisisa kuti pa 30 minutes kana pa 40 minutes dzachitaurwa live talk tabata ichi tasara tini chatakabata. Mukangobvisa nawo dzemakuseni chete muchaona kuti vanhu munosara nawo vanhu shoma shoma. Saka ndifunge kuti business rinenge richifamba zvakanaka.
Vanotanzi izvo muna hamuna mari muno mune mari vanoti kana vakufamba vanofamba vari more than 15 handichi mari iyo inenge ichitongobuda ende mune muno upfumi hwezviwanikwa zvinowanikwa muno kusada kungobhadhara chete kusada kunyepera kuzungaira upfumi hurimo muno hwakanyanyisa. Dai pasina vungikini, dai musina upfumi, havaimboita kuti panoitwa maelections wachipa munhu wese muZimbabwe muno machicken in anokosta mari yakawanda ende wachingobvumira ma by-election all the time kureva kuti mari wanayo muno muna mune mari kusada zvako kubhadhara kuIMF kusada mari iri muno yakawandisa zviwanikwa zvinowanikwa muno zvirimo. Mazvita Studio 7 tinokutendai nedzidziso nekunenyudzi dzamunongotipa all the time. Mazvita, bye bye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Iko zvino tichimbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti bhiri rinoona nezvekupinda kwevanhu muAmerica kana kuti immigration bill rave kutadza kubudirira nekuda kwekuti bato remaRepublicans riri kuteerera zviri kutaurwa nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice.
Ya bhiri ibhiri rane mavhiki richitaurwa ende rikubvunzwa ne ma congressmen namba ma senators aruda kuti kuboda kana ma border emAmerica ave achiongororwa kuti vanhu vari kupinda apo vave vachiregnetwa. Saka bhiri iri riri kuyawo zvekare nezvimwewo zvinhu zvirimo, kunyanyanya funding chaiko kune dzimwe hondo dzeguri dzeamerica. Saka zvinhu zviri kunetsa, kapapita makakatowana nokuti vamwe vari kuti bhiri iri harina kusimba semasimbiro aifa varakaita, vamwe vari kuti bhiri iri riri kuadresawo zvimwe zvinhu harisi kuadresa zvimwe zvinhu zvakakosha zvainofanwa kuchiadresa panyaya dzeimmigration.
Takaona kuti zvanzi zvinotaurwa namademokrats vachiti mubhiri iri mune zvinhu zvizhinji zvakanga zvichidiwa neRepublican Party, asi iko zvino vapedza kunyora bhiri iri maRepublicans voita sekuti havasi kurida. Chii chiri kuitika ipapa pa sevachinja mwoyo pamusoro pebhiri iri?
Bhiri iri I think chiri kunyanyonetsa ndechokuti tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzekunetsa kana dzagara dzichinetsa panyaya dzeimmigration munomo, kunyanyanya nyaya dzevamwe vana vakauyawo vasina mapepa vanonzi vedhaka. Ivava vana ava havasi kuadreswa pabhiri iri, ende bhiri iri hapana zvari kunyanyotaura pamusoro penyaya idzodzodzo. Uyezve pane dzimo nhaurirano dziripo dzekuita senge maybe pari kutanga kusaura pakuti ndiana achawanawo mapepa kana kuti magreen cards kana mapermanent residence. Ndokuona kuti pane vamwe vakabva kuAfghanistan vachitiza hondo hongu, vachitiza hondo yange yaitika ikoko, vari kuwanawo, vari kunzi vachave vachiwanawo atenga ati mapermanent resident. Saka izvi zviri kuisawo makakatano yokuti ko vagara vari munomo vachabhenefitawo pakadii, kana kuti system ichakwanisa kugadzirisawo nyaya dzemapepa zvakadii pane vagara variko. Saka aya ndiwo makakatano ari kuitawo kuna tingati mademokrats ari kuti hongu bhiri rogova rakanaka zvaro pakuti richalimita avo vanhu vanonga vachibva kumabhonda to at least kana 4,000 a day, kana kuti richavo ichisapotawo zvekare hondo irimitawo kuIsrael nekuUkraine nekuTaiwan. But zvinhu zvisinganyanyi kuva zvichigadzirisa nyaya yeimmigration zvakasimba kuenda mberi kunyanyanyanya nyaya yevana vedhaka.
Mataura kuti kubhodha, iko kubhodha kwakamira sei?
Bhodha kutaura chokwadi hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda vari pamabhodha eAmerica vari kuda kupinda, and manambers acho ari kuunzi ari kupinda vanhu kumabhodha manambers akawanda. Saka iri bhiri iri vari kurisapota vari kuona sekuti iri rinouya richilimita kana richipa zvekare simba kuna president kuti vanokwanisa kuvhara bhodha kana manambers awandisa.
Gweta rinorira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vanga vari parunhare kuNorth Texas neStudio 7. Munhau dzemitambo, Nigeria yakarova South Africa nezuro nezvibodzwa 4-2 pamapenalties. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sezvo tasvika kumagumo enhau dzedu dzanhasi, tinokupai misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti arare mumwedzi wandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi reZinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvapamusoro. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Danoka Wande, ndichikusiya murumu uko maKris Kande nenhau dzekisindebele.